danyo lakua yurumendeli inanyo rangarakatari sirwa nekuti nyayeta yaka kizwa kumatari ni watu wangaka kizwa nyayi wakipomera urumende kuti yachikora masimba urumende yaka mechifiziwa kuti ini right ayina payaka kanganisa saka kuti watongi wei mutemo wati yopane mutemo wakachukuru urumende ine maheads au mabisoro yenyaya ya wari kuti apa paka kanganiswa saka pane zvizhinji zvakaurwa neurumende muapiyo yavo zvinoratidza kuti ingadai vatongi ava vakatarisa nenzira nematarisiro ari kuita hurumende ingadai mutongo uyu wakasiyana nemutongo wapiwa saka hongu zvanga zvakatarisirwa kuti pachava nekukwira kupatana rekumusorosoro kupikisa zvakaonekwa nevatongi vedare rehigh court
tichiona danho ratorwa iro nehurumende rekupikisa mutongo wehigh court zvinosiya papi mutongo uyu zvinoreva here kuti vamalaba vacharamba vasiri pabasa kana kuti vanokwanisa kudzokera pabasa kusvika nyaya yavo yazonzwikwa
muone wekutanga ndewekuti kana muchinge makwidza nyaya yenyu kudare redzimhosva repamusorosoro kuti iongorore kechipiri zvinenge zvaakureva kuti mutongo wekutanga waakumbosendekwa nekuti maakuda kuti utariswe zvakare saka zvinoitika kana zvinge zvadaro muri kudzokera pamanga muri paya saka zvichimidzi kuti vamalaba havasati vadzingwa basa kusvikira apiri yapera saka hakuna zvati zvaitika chepiri chatingafanira kutekutondera ndechekuti dare rehigh court rakaongorora nyaya yebumbiro remutemo wenyika inonzi constitutional case kana muchinga dare raongorora nyaya yeconstitutional case mutongo wavo haubva vatambirwa ipapo ipapo unobva vamboenda kudare repamusorosoro reconstitutional court kuti vaite ya inonzi verification kana confirmation saka inofanira kutsinirwa nedare repamusorosoro saka zvakaburitswa nemajaji matatu aya hazvina kutsinirwa nedare repamusorosoro zvoreva izvo kuti hausati wava mutemo hausati waakutaminika saka kana vachinge vati vari kuapira hakuna chati chashanduka vamalava vacharamba vari pavanga vari kusvika dare ragara raongorora nyaya yapera
taonawo sangano remagweta relaw society of zimbabwe riri kushoropodzawo gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi munotiine danho ratorwa nelaw society of zimbabwe
law society of zimbabwe ine kodzero yekuprotect kana yekudzivirira nhengo dzavo majaji aya tisekuziva kwatinoita inhengo dzelaw society wose saka munhu wese anenge ari mutongi wezimbabwe mutongi wematare makuru vanosungira kunge vari nhengo yelaw society saka law society ine kodzero yekusimuka yodzivirira yesazvowo pamberi penhengo dzavo kuti no mumabasa ese avari havafaniri wekuita sei kutyisidzirwa kunombwa kana kudzvinyirirwa asi maonero angu akati hausiyanei nekuti kana ndakaverenga zvakanyorwa navaziyambi handina kuona pakatukwa vatongi handina kuona pavakatyisidzirwa kana vandanzwa vari kupopota kuti vadai vasiya basa vazodii aiwa kutaura kuvabutita nemanhuchu vaziyambi havana chavakakanganisa